Sachi Garowe and Women's Forum Modun Remedlands, Mumsanganowe Women's Coalition of Zimbabwe, Mushare Lorenz Nyemba, Vano Tigwera 2018 Rangera Kaomera Vano Kadzu Kunyanya, Kusangan Siravechi Iki, Nekuda Kusagazkana Kwezo Upumi, Mushare Zinyemba Vano Ti, Vano Shushkana Oninya Kuraiwa Kuyamu Vano Kadzvechi Iki, Mumirujonga Mudzimba, Vachito Vano Tarsira Kuturumende Chashanda Zvakasimba, Nemasangano Akazvimirira Ega, Mukugadzirisa Nyaya Iyi.
Sevanu kadzvechi diki ranga rakatiomera chaizvo nekuti takaona zvinhu zvichikwira mayangu yume nangari macross border makafira mumaroads asi also chakatibata isusu sewikos kufirwa nevanhu kadzi nenyaya dzegender based violence tikangoti tichitanga ma 16 days of activism against gender based violence takawana musikana lawyer wemunomgwera nonzi Lucy Dure akaurayiwa neboyfriend yake izvi zvakatishungurudza za sevanu kadzi vechidiki tinowana vanhu vanoziva mutemo varivo maperpetrators anokanganisa anorova vanhu kadzi ivo vari vanhu vanofanga kunge vachiti protect
Mudzimai wechidiki anoshanda nesangano reHands of Hope, Muzvare Tinai Nhutsve, vanotsinirawo kuti gore rapfuura range rakaomera vechidiki uye vanokurudzira hurumende kuti ibatsire vadzidzi vechikadzi vanotambura kuti vakwanise kuenderera mberi nechikoro, vachiti izvi zvinobatsira kuti kuenzana kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume kuvepo.
Kuenzana kwemikana kana kuti gender equality kuchiri kure munyika yedu zvekuti ende ndikona kuti kuri kunyanyisa kuvhiringidzwa nenyaya yemamiriro akaita ikonomi yedu tiri kuona kuti vanhukadzi ndo vari kunyanyisa kuomeserwa kunyanya vanasikana ndipo patiri kuona vachipedzisira vari kupinda munyaya idzodzi dzesex workers nyaya dzatinoti dzechild prostitution dziri kuramba dzichikwira kumanharaunda akasiyana siyana even kunyanya mumamining towns vanenge vachitoona kuti kutotengesa miri yavo ndokuti vagone kuwana rarama pane nyayawo yekuti vanasikana vari kutadza kuendera mberi nedzidzo dzavo kunyangwe vari kuprimary kunyangwe even vesekondari chaivo kana vari kumauniversity hatitotauri izvo zviri kukonzerwa kuti zvine kuoma kwaita zvinhu dei hurumende yedu yagona kuongorora nyaya iyi yabetsera zvikuru sei kuti tigone kuachivha izvo even nyaya dzatotaura dzatikwanzi ye 50-50 dziya
Muzvare Natasha Karimakwenda musikana wechidiki akakwikwidza akazvimirira achida kuvekanzura muguta reulawayo asi akakundikana pasarudzo dzakaitwa munyika muna Chikunguru Muzvare Karimakwenda vanoti zvakakosha kuti vatungamiri vehurumende kusanganisira makurukota vanzwe pfungwa dzevechidiki pane zvinhu zvakasiyana siyana sezvo vechidiki variyo vakawanda munyika
isusu mayusi hatisi kuinvolvwa mumapolicy making endeavors kana mutuli nqive anoita 2% tax policy yake you will find that iye haana kutaura nesu mayusi because at the end of the day tisu workforce tisu vanhu vachaita production tisu vanhu vachaita trade but haana kutaura nesu Kirsty Coventry hongu ari pa social media and we acknowledge that but their point number one between government ne mayusi anofanira kuita madialogue especially nesu
mutauriri wevechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaBrian Dube vanoti gore ra 2018 ranga rakaomera vechidiki kunyanya nekuda kwekusavepo kweshanduko yainge ichitarisirwa nevakawanda mushure mesarudzo vanoti havaone zvinhu zvichichinja mugore ra 2019
vechidiki vanga vakatarisira shanduko mugore rino Nosaka waka register kufota waka enda waka nofota wari muwandu wa chitarisira shanduko asi chakazobuda hapana nechikonzero chekuti zvavaitarisira asi chakazobuda zvakaita seizvozvo nenyaya yekuti voti yavo yakazobiwa saka vechidiki mugore ra 2018 vanhu vanonge vakashungurudzika kwazvo nekuremekwa zvakanyanya nekuda kwemamiriro ezvinhu tichipinda muna 2019 tikuona zvinhu zvichiwedzera kuita wesi maringe nekuti mabasa ari kuramba achishayikwa mari iri kuramba achishayikwa nezvimuzvitoro zvekudya nezvii zviri kuramba zvichishayikwa saka zvinongoramba zvichiremera vechidiki
mutauriri wezapu variwo mukuru wevechidiki mudunhu reulawayo vaipitule maposa vanoti matambudziko ange akatarisana nenyika mugore ra 2018 akakonzerwa nekutadza kutungamira nyika zvakanaka kwebato rezanu pf kwemakore akawanda kubvira pakawana nyika kuzvitonga Vamaposa anoti zvinhu munyika zvingashanda chete kana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasiya hwavanoti humbimbi ndoga.
Advice kuti dai takatsirisa nyaya yelegitimacy muZimbabwe, ndiyo nyaya yekunyanya kutikonzerera matambudziko akawanda. Dai takatsirisa nyaya yelegitimacy, togara pasi tese, tova neurongwa hunoita kuti tipinde murongwa hweutungamiri hune mandate yevanhu. Tunyaitarisa National Transitional Authority inosanganisa mapolitical parties, civic society, vedzisvondo, veindustry, tobatana tese totarisa kuti tofamba sei tichienda mberi senyika. Pari zvino ZANU-PF iri kutanza, vaMnangagwa vari kukundikana uye hapana zvavachagona kuita as long as vachiramba vachiita humbimbi ndoga hwavari kuita.
Asi mumwe wevechidiki akangozvidoma nezita rekuti Claire, uye anoti mutsigiri webato rezanupf, anoti kunyange hazvo zvinhu zvange zvakaoma mugore ra2018, ane chokwadi chekuti vaMnangagwa vane chido chekugadzirisa matambudziko ari munyika.
Yes, gore rachobvairi ranga rakaoma, but I believe kuti mutungamiri wedu sezvo achangopinda mukugadzwa kwake, I believe kuti gore rinouya anenge achigadzisa zvinhu.
Mudzidzisi wezvekutongwa kwematunhu nebudiriro paMidland State University uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vaVincent Chakunda vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti makakatanwa pakati pemapato maviri ezanupf neMDC ndiwo ari kukuchidzira matambudziko emunyika, vachitiwo zvakakosha kuti munyika muve nenhaurirano kuti matambudziko akatarisana neveruzhinji agadziriswe.
Tinoona kuti vechidiki ndivo vakabacha vachiti vamugabe ngavaindi muna November 2017. Asi kubva ipapo zvotoradza sokuti basa revechidiki rakabva ratopera ipapo, uye kuti kushushikana kwehurumende maererano neremangwana revechidiki zvakabva zvatoperawo ipapo. Nokuti kazhinji tinenge tichiti kuti vechidiki ava vaonekwa vachiita zvikuru muikonomi yenyika kana mupolitics, vanofanirwa kunge vachipiwa mukana mumabasa zvinobva kuvhurwa kwemaindastry. But zvatinoona munyika medu ndezvekuti indastry yakavhara. Saka vechidiki vemayouth ivavo, it's either vari kuita mizhonga vari kumapati kana kuti dzatovemba vamastreet, zvisinei nokuti vane chikoro chakawanda sei. Saka zvokwadi tinoda muzigoguru ratinokumbira kuti vakuru vanotungamira nyika vave vakaricherichedza kuti vamangwana vechidiki richazovei.
Zvisinei nematambudziko ange akatarisana nevechidiki muna 2018, vamwe vechidiki vanoti vanotarisira kuti upenyu hwavo huve nani mugore ra2019. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.